ichokwadi kuti nyaya Goshome nevamwe vake 34 vanova boka revaapostori vakasungwa mutown muna July yanga iri mudare nhasi yanga ichipihwa chirango pamusoro pekubatwa mumashure menge vabatwa nemhosva vasungwa vari makumi matatu nemana vakabatwa nemhosva muzuva ranezuro pakapihwa mutongo pamusoro penhau yavanga vakatarisana nayo yecriminal nuisance kana kuta zvinonyangadza pamutemo vabatwa nemhosva saizvozvo nekuda kwezvikonzero zvapiwa nemutongi nyaya yange yamiswa kuti inge ichipihwa chirango mukamezuro ranhasi saka muzuva ranhasi mutongi apa chirango chekuti vese vari 34 vange vatongerwa chirango resuspended che3 months on condition yekuti pamakore mashanu anotevera vange vachibatwa nemhosva inosanganisira criminal nuisance vazopiwa zvakare imwe 1 month yasendekwa parutivi on condition yekuti vanobhadhira fine ye$12,000 by 28 December 2022. Vasungwa vanogutsikana nechirango ichochi naizvozvo vane urongwa hwekuti vange vachisimudzira nyaya yekuda rekumusoro rekuhigh court saka tichiri kuconsider chikumbiro chavo ichochi chekuti nyaya inge ichisimudzirwa asi kutotaurira ikoko uku vanofanira kunge vaprocesswa vabuda vaenda zvakamira kuti vange vachibhadhira fine sekurangwa kwavaitwa.